anotaura akamirira Zifa vatoritani gwesera vati vatambi ava vagariswa pavo vega kuchitevedzwa mitemo yeWorld Health Organization inoenderana nechirwere cheCOVID-19. Vagwesera vati vadzivisa veConfederation of African Football pamwe neveSports and Recreation Commission nezvedambudziko ravasangana naro.
Vesangano reZimbabwe Football Association vanoda kuzivisai kuti takaita matest emaplayers avo vari kugadzirira mutambo wemachan finals nezuro musi wa28 December pano paHarare. Zvichibvira avo maplayers anga abva kuChristmas, takaita mbotoaenda kuChristmas, saka pavakadzoka takavaita matest ecoronavirus takaona kuti maplayers aya 9 akabatwa necorona. Nenyaya yekuti corona chirwere chinorwadza ende chirwere chinotyisa, takatevera zvinotaurwa neWorld Health Organization kuti tipinze maplayers aya muquarantine. Takabva tavazivisa tikati vanofanira kuzivisa mhuri dzavo nevavo vavakasangana navo vatinoti pachirungu macontacts kuti vasangana nechirwere ichi. Takazivisawo hurumende, takazivisa through SRC, tikazivisawo City Health Department kuti ndo dambudziko ratasangana naro. Tikabva tadzivisawo weConfederation of African Football CAF ava vari kuorganiza tournament iyi kuti ndo dambudziko ratasangana naro. Tichazokuzivisai.
Vagwesera vati vatambi ava vakumbirwa kuti vadzivise hama dzavo neavo vavakasangana navo kuti vaongororwe kuti havanawo here kubatswa neutachiona uhu. Chikwata cheZimbabwe chiri mukamba ichi chiri kugadzirira makundano eAfrican Nations Championships kana kuti CHAN ayo ari kutanga musi wa16 achipera musi wa7 kukadzi muCameroon. Vagwesera vati Zifa yagumisa gadziriro yechikwata ichi yakamirira kunzwa kuna vana mazvikokota vezveutano kuti vofambisa sei zvinhu zvavo. Kumakundano eChan, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neCameroon, Burkina Faso neMali. Kubvira muna 2009 apo makundano aya akavambwa, Zimbabwe haisati yambopinda munharaunda yechipiri. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Chikwata cheZimbabwe chiri kufanira kusimuka musi wa10 chakananga kuCameroon kumakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.